manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, kurume 18/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yebato reCitizens Coalition for Change kuBikita East inoti yakapisirwa imba nezuro masikati muchiitiko chainofunga kuti chine zvekuita nezvematongerwo enyika. Dare redzimhosva repasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC rokurudzira kuti mutungamiri weRussia waVladimir Putin vasungwe. Mwaka wemitambo yenhabvu weCastellaga Premier Soccer League unotanga munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengwe yebato reCitizens Coalition for Change Quad 15 kuBikita East mudunhu reMasvingo vaidhimo chikomba vanoti vakapisirwa imba yavo nezuro masikati muchiitiko chavanofunga kuti chine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vari kuda kukwikwidza sakanzura muwadhi mavo. Vachikomba vanoti vakarasikirwa nemidziyo yavo yose uye vakakwanisa kumhangara chiitiko ichi kumupurisa wemumusha asi vachaenda kukamba yemapurisa eBikita nemuvhuro. Gati zwe vachitsana ngura.
Nezvino takanga tiri tachitiko chelenda location. Muvillage medu mamteri anotoka vanhu 9. Saka tiri mupurosesi iyoyoyo tichitotendera vanhu vachiratidzwa minda yangu. Ndakazoona hutsi. Pamwe pako koko tinogara teku kumanestend. Saka tatakavaka mastructure mamwe aya but mastructure edu anga akagara nezvinhu manje. Saka ndopandakazotoona hutsi ndobva ndamanya. Pandakamanya ndakatosvika hamuchapindi chimumba munyama. Wangu wa moto wiga, wangu wa moto wiga. Ya hapana chandika kwenye kubidisha ito hapa. Hapana chandika kutu kibidisha kibuzi. Mbae ya nja zara moto. Samba hapa pachaka hapa. Paka nga chasi naka na kutu mbugira. Pawe kwa moto ni kumiru. Sala chaka mtu mwete njini kutu moto wa sisi.
Saka mnofunga utichini chaka iti kaimi pa moto yu wachikomba.
Mwini mwona kutu mwini mwini kutu mwini 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 mwini
mwini mwini
kuti ndinongo dzivize zvizvi zvinogona kundinesa nekuti ndakangozvimanya wava moto. Asi kuti sengu yaine yatiri mapata achikweshana futi taiatarisana nenyaya dzemakandidheti munyuma inga pati imomuu unotongoona kuti mhambi dzinenge dzakawanda kudaiki neuremu hwedzarangu hune zvinoitika izvi zvinokonzerwa neizvozvo zvemapengerwo enyika izvozvo.
Chinhu chinogona kunge chakaitikawo nenhengo dzemubato menyuka dzinogona kunge dzichipokanawo nezvamuri kuita.
Izvozvo handizvirangi nekuti chinhu chinenge chichingodiwa navanhu vazhinji. Saka to be fair enough zvinhu zviri nani nezvemapengerwo enyika.
Saka makamhangara here nyaya kumapurisa?
Tinangoti jenge tazvaida hava mupurisa vaive muraini vaya. Vakati tirape zvinhu zvezvinhu zvakaparadziwa. Kuna zvii zvezvinhu mukatorwa kugogodzwa kugogodzwa kuri chitika. Pandikutombomanyidzana nekuti ndichitombova nepekuti ndiitikwa nechekupinda. Bekozi ndinomwe musha uri kune rumwe dzimwe bhati. Kunoku ndokwandakarima saka ndotombomanyidzana nekuti ndiwane pekugara. Then manje toke ndinofungidzira kutoenda kumapurisa kudzikicha. Ndichitondogadzirisa futi zvemabreaking news angu izvozvo.
Mungatsanangura here kuti chii nechii zvakaparadzwa mumoto?
Moto wakaparadzwa zvakawanda. Maine ne 250 kgs zebhinzi. 450 kgs beauty bag 150 kgs
Avanga wari nengo ebato re Citizens Coalition for Change kuwad 15 kubikita East kumashingo vaidumo chikomba vari parunare kwakare kubikita East ne Studio 7. Dare repamusoro High Court nezuro rakapa mutongo wekuti bato re MDC inotungamirwa na Douglas Mwonzora harina kutevedzera mutemo pakudzinga kwarakaita nhengo shano dzinosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri na vanoResti Marara mushure mekunge nhengo idzi dzakwira kudare dzichipikisa kudzingwa kwadzo pamwe nekuramba kucherechedza utungamiri wavamwonzora. Kuti tinzwe zvakabuda mudare, tabata vaMarara.
Takaendesa musangano kudare redzimhosva kuHigh Court nekuti naDisemba vari kuti vakaita Congress yatisiri kuwirirana nayo. Theni vari kuti musi wa21 January vakaita maamendment to the constitution anoreva kuti kana nhengo yedare remusangano weMDC ikaenda kumatare edzimhosva nenyunyuto yekuti ndandina kubatwa zvakanaka mumusangano, unenge watozvidzinga mumusangano, you become automatically expelled or you are automatically expelled yourself. Saka takaenda kuHigh Court under case number 987 of 2023 chikano sika inonzi declarator yekuti izvozvo zvekuti vakaamenda constitution vari kuti takazvidzinga mumusangano zviri unconstitutional, zviri illegal, therefore null and void. Saka vamunzora nevamwe vavo havana kunopikisa mutongo ivoyo. So dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti nyaya iyoyo is a default judgment nekuti haina kupikiswa mudare redzimhosva.
Saka iwo mutongo wedare reHigh Court uri kuti
vativeza matano avaroda kutora yekuti vatidzinga yekuti tazvika self expel ari unconstitutional, therefore null and void. Saka nekuti havana kupikisa mutongo iwoyo zvinoreva kuti dare redzimhosva reHigh Court rawirirana nezvatakakumbira nekuti hazvina kukondetswa, therefore takahwina nyaya yedu mudare redzimhosva nezuro.
Vanga vari nhengo yebato reMDC vanoResti Marara vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vachengetai Guta avanoti bato reMDC harisati raanzwa zvakanyanya nezvemutongo uyu asi harivhundutswi navo.
Nguma Jonga, gwaro iri kana makaritarisa munoona rakanzi constitutional order, pari zvino harina zvarinoreva nekuda kwokuti rinofanira kutanga raongororwa neconstitutional court kuti rizonzi gwaro iri rinoshanda. Saka isu tichazosangana nevakapopera kudare reHigh Court, vana vamudzuri nevamwe vavo, tichasangana kuconstitutional court ndo kuchazoonekwa kunzi zvakakodzera here kuti gwaro iri ringe richishandiswa kana kuti kwete. Asi isu sekuziva kwedu semusangano weMDC, varume ava vese havasisiri nhengo dzemusangano wedu.
Muchirevei apa vaGuta?
Hazvisi zvinhu zvekuti tiri kunyanya kuzvivhunduka maningi, nyangwe naivo vakaita zvekunyangira vakanoendesa magwaro avo kudare reHigh Court isu vasina kutipa magwaro. Asi hazvina hazvo ndava maningi nekuda kwokuti nhauyi inoperera kuconstitutional court. It's a constitutional order, saka haiperere ipapo pekungonzi vapuwa constitutional order. Inozokonfemewa kudare repamusoro soro reconstitutional court.
Vanga vari mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reMDC vachengetai Guta vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro soro repasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC nezuro rakakurudzira kusungwa kwemutungamiri weRussia waVladimir Putin richivapomera mhosva dzehondo pakuve nechekuita kwavo pakupambwa kwevana vadiki kubva muUkraine. VaPutin nemumwe mukuru muhurumende yeRussia vanove zvakare komishina anoona nezvekodzero dzevana vari kupomerwa mhosva yekudzinga vanhu kunyanya vana kubva munzvimbo dzakapindwa neRussia muUkraine vachivaendesa kuRussia kutanga musi wa24 kukadzi 2022 zuva rakatanga Russia kupinda muUkraine.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachinyora padande mutande nhasi vaudza vatsigiri vavo kuti vane zvavanotarisira kuti zvichaitika kwavari nemusi wechipiri kuburikidza nemashoko avanoti akabuda kubva kumahofisi egweta redunhu reManhattan vachiti vari kusungwa nemusi wechipiri. Vachinyora padande mutande ravo reTruth Social Platform, vaTrump vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzire uye vatore zvakare nyika yavo. Burundi yatara hondo yekurwisana nedenda repolio nyika yose zvichitevera kuwanikwa kwechirwere ichi kumumwana ane makore mana pamwe nevamwe vaviri vakasangana nemwana uyu. Kuwanikwa kwepolio muBurundi ndekwekutanga munyika iyi mukati memakore anodarika makumi matatu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavhelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Tariro Matibiri vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara mukata. Amai Matibiri vari kutaura nesu panguva iyo murume wavo akapinda mutsaona yemotokari uye pari zvino ari muchipatara. Tichange tiri kunzwa kubva kwavari kuti zvakamira sei pari zvino uye zvekuti imi vatereri vakateerera pari zvino mungabatsira sei mukurapwa kwava Matibiri. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungati sananguruo kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Ndiri kuDoha kuKatar. Nezvatakatarisana nazvo panguva ino ndezvekuti murume wangu unfortunately akapinda mutsaona yakasangana nayo achibva kubasa mus16 January, and zvakaitika ndezvekuti tsaona iyi medically from zvinotaurwa nanachiremba yakamusiya ane injury mumusoro mubrain and injury pahuro, and purposely vanoa understand medically anzi pa C3 pake mabonzo ari kumusoro kudhuze nepanoperera hairline uko, and then akasangana as well neinjury muspine make. Saka panguva zvino nezvakataura nanachiremba vari kuti zvoni iye hatwananga achikwanisa kumuvha muviri wake from pahuro zvichidzika.
Pari zvino vari kukwanisa kutaura here kana kuti zvakamira sei?
Aiwa, pari zvino vari kukwanisa kutaura.
Imi shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yangu ndeyekuti Mwari vazadzikise zvavakataura pamusoro peupenyu hwemurume wangu. Ndipo pane shuwiro yangu yekuti achadzoka, vachadzoswa. Mwari zvizhinji zvavakaitira vanhu vakasiyana-siyana from mazuva aJesu even before that to patiri iko zvino mukurarama kwatiri mune present day. Vanhu vakawanda vandakasangana navo kuno kuneva nukandi fonero kumba kuzimbabwe kana kunamibia ku Southern Africa vachindipo ma testimonies avo ezvinhu zvavakasangana navo zvihombe muupenyu hwavo zvavakaona ruoko rwamwari rushishanda pamusoro pavo and ndinoda kuvimbawo kuti ndizvo zvimwe chete zvichaitikowo pamusoro peupenyu hwemurume umwe.
Muri yakakura sei parizvino uyezve manga magarisana musvitsa nguva yakareba sei?
Muri parizvino tine mwanakomana 1 mumwe chete mudiki anoitwa iye Danai. Tanga takachata muna 2018.
Zvamira zvakadaro ndinoona kuti pane kuunganidzwa kwemari kana kuti rangati GoFundMe iripo parizvino. Mungada kutsanangura kuti vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
GoFundMe yakagadzirwa nemadzisawira atawanda nepamoyo ari kunoko vachiti zvimwe pada ingazobatsira in terms of mari dzingazoda kubhadharwa whether kuchipatara or my instances in rehab or generally mune zvinhu zvichange zvichida kutengwa munopamba in terms of chikafu because pane vanhu vatakakwanisa kuti vange vauye havo kuno kuzosapota nekubatsira.
Mombotudza nezvemurume wenyu Tawanda anga ari kubata mabasa api asati akuvara?
Baba Danai vanga vari mudzidzisi wesvomu, mudzidzisi weidzo dzinonzi mathematics and anga ari mudzidzisi we anonzwa maye 11 kunoku and I think relatively tichitarisa ne Zimbabwe it would possibly be maform 5 edine maform 6.
Iye zvino izvi ikoko kukata muri kuwana rutsigiro here kubva kumhuri yeZimbabwe?
Rubatsiro kunoku in terms of mhuri yeZimbabwe iriko and iniwo pache zvangu ndakashamisika kuona vanhu vachiungana maunganiro avakaita kuzobatsira murume wangu. Kazhinji unofunga kuti kana uri kunze kwenyika unenge uri wega, asi zvandakasangana nazvo inini vanhu pavakabatana vakaungana whether kuunza magrocery okuuya vachinamata okungonditumira mameseji okutumira mari hayo kuti vabatsire as best as they can, ndakashamisika nerudo rwandakaona mune madzimai zvese nevarume nevanhu vazhinji vakaungana pavakanzwa nezvenyaya yemurume wangu. And in terms of kubatsira maprayers, pandinobvunzwa nevanhu kakawanda kuti vangandibatsira sei, ini hangu pache zvangu handinambobvira ndafunga ndichasangana nezvinhu zvakadai, asi chinhu chimwe chandiri kugara ndichikumbira pamberi pezvimwe zvose, definitely minamata.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Tariro Matibiri vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara kukata. Vanoda kubatsira amai Matibiri nemhuri yavo munogona kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona, apo tichange takaisa link yeGoFundMe. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central tichitarisa nezvemusangano wemadzishe uchangobva kuitwa kuBulawayo.
Ndine vajonga vandemiri sekutaura kwatakamboita muchirongwa chapfuura, musangano wakapera zvakanaka sezvo wakapindwa nemadzimambo nemasadunhu ayo ari pasi pedu mukutungamira kwatinoita matunhu. Musangano uyu wanga wakazembera zvikuru kunyaya yetsika nebudiriro, tichitaura kuti tsika ngadzive dzinotungamira kuti vanhu vave nebudiriro, vanhu vaiichouviri tichibudirisa nyika dzese, nyika yedu yeZimbabwe. Kana makatarisa vajonga vandemiri, nyika yeChina yakazembera zvikuru kunyaya yetsika, dzimwe ndidzo dzavanotungamidza pamberi kuti nyika yavo ichibudirire. Tinongonzwawo muzvivhitivhiti kuti China ichazenge yaglobal nation panyaya dzebudiriro. Chinese takavaona vachiuya kunoku tinosangana navo vanenge vane zvikapu zvavo nezvimiti zvinhu zvavanenge vachidzokera dzokera chikapu nazvo vakabudiriro ndoinobva upenyu tisina kopero kune dzimwe nyika vajonga kandemiri.
Tinoona kuti madzimambo makapa zvichemo zvenyu kuhurumende mune nguva here yamakavimbiswa kuti zvinenge zvagadziriswa?
Zvichemo zvinogadzirika vajonga kandemiri tomutaandiraita kuti vana vedu vavasvimire nguva rimwe chete zvizhinji zvinogadzirika zvimwewo zvoramba vajonga kandemiri asi tarisiro inenge iri yekuti zvinhu zvigadzirike.
Tinoona kuti madzishe akapihwawo mikana yekuti vange vachirapwa pachishandiswa inonzi pachirungu Public Service Medical Aid Society. Tinonzwa kuti makaziviswa kuti zvimwe zvinhu zvichange zvichibatsirawo madzimambo. Makatambirawo sei rubatsiro urwu?
Rubatsiro urwu takarutambira nemaoko mairi vajonga kandemiri. Zvinove zvinhu zvanga zvatinonokera zvikuru asi hazvireve kuti hatinowo chamuviri chatinokanda mudariro kwete. Isisiwo tinenge tichitoti pakupera kwemwedzi munhu ane gaura anobhadharawo Public Service Medical Aid Society zvinenge zvotutsirawo. Saka inyaya yakanaka nekuti munongozivawo kuti madzimambo angu achitambura zvikuru kasina utano hausi munhu akumararamira anotinetsei. Saka inyaya yakatambirwa nemadzimambo nemufaro wakanyanyisa zvikuru unoita kuti madzimambo vazhinji vanga vachitambura nenyaya dzekuti varapwe vakwanisewo kuzowana mukana wekuti ndida unoonawo muchiremba weprostate, ndida unoonawo chiremba wemaziso, ndida unoonawo chiremba we zvinove zvinhu zvanga zvichitiremera zvikuru pamubhadharo inenge ichidikanwa nana chiremba. Hurumende ipapo yakarwa imire nekuti madzimambo vaitambura zvikuru panyaya yekuti vangarapike zvakaita sei.
Kune vamwe vanotiwo hongu mambo aakubatsirika kuvanhu vake.
Hongu papo vanoda kunzi paatarisiswe zvako asi munongozivawo nyika dzetinobuda naAfrica isisu tichiri kubudirira zvinenge zvatisiyanei nekamuri ikoko. Munguva inopera inyaya tinongoramba tichisimudzira kuti hatiwanei zvekuti vanhu vari muZimbabwe vese vavane mukana wekuti varapike zvinova zvinoita kuti zvireruse dambudziko rokumhanya mhanya. Muno tinemamissionary hospitals, macounty hospitals, madistrict hospitals iwayo achikareruka zvikuru zvekuti muno mumareserva matogara izvi mune mamission hospitals asinganyanyoredera vanhu zvakanyanya zvekuti wakatakura dhora rako kana pombe yako unokwanisa kuwana kuti urapike. Zvinozongotiremeyo nekuti chirwere chauri kurapwa chinenge chakaremo zvakaita sei kana kuti chinenge chakakurawo zvakaita sei. Asi ishuviro yangu nekuti vanhu chokwadi vatotungamirira vanda kurapwa nekuti pasina vanhu hapana umambo.
Tinonzwa zvichinzi madzimambo vanofanira kunge vari vanhu vasina mapato avanotsigira. Kumisangano yakadai zvinhu zvamunombokurukurawo here kucheuchidzanawo semadzimambo kuti aiwa tinofanira kunge tiri homwe yebenzi inokumba zvese nekuti hatina kudivira tinofanira kunge tichirerekera?
Zvinotaurika kusaziva vajongwa kandemiri kuti mumatunhu atiri vanhu vanobata sei nyaya dzematongerwo enyika. Asi kunoku kumatunhu edu ini ndiri kudunhu remachicentrum tinongokurudzira kuti vanhu vagare vari murunyararo vagare vachitsigira urongwa hwehurumende kutongoti isisu tinokudzidzwa dehwe rembada kana kuti dehwe remere ratinenge tisingazivi kuti rakafundirwa kupi. Tiri vanhu vanoshoropodzwa sekunzi izvo munoita zvakati nezvakati asi wakazozvipenengura zvinhu izvozvo vajonga kandemiri unonyatsoona kuti kumambo vari kungozorwa mafuta ehwai yavasina kudya sei. Isisu kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavagare murunyararo munhu ane kodzero dzake tichingofamba takadaro vajonga kandemiri.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemence Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yemwaka uno asimuka nhasi masikati mumachikichori emitambo achanga ariko kwemwedzi misere. Mike Okariati anotipanya iyi.
Makwikwi aya asimuka paine mibvunzo yakawandisa kubva kuvatsigiri venhabvu vachatsama miro akaita zvikwata zviri mugungano rePremier Soccer League mwaka uno. Nyaya yanga ichingotaurwa nezvayo ndeyekuti ndiani achatora mukombe uyu uyo uri mumaoko eFC Platinum Paris ino. Vakawanda munhabvu kusanganisira vakudza ibere vanoti hapana chikwata Paris ino chinokwanisa kumisidzana neFC Platinum.
Platinum FC ndiyo yandikuona kunge iri consistent because inini kunyika yeZimbabwe ma liga pfuura yesa ndikuona kunge iyo ndiyo irikuramba ichidzokorodza chiramba ichitamba matambiro anoumika seni saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
FC Platinum kana kuti kugona kunenge kudada yacho yasimbisa ushacha hwayo nekurova Simba bhora 2-1 National Sports Stadium nasi masikati. Vamwewo vakaita savamiche jambi ndio vanoti kugona kunenge kudada ichamiswa nema green machine avo Caps United.
Caps gore rino richagadzirisa zvedu last season taitambura tatisina financial backup yakakwana gore rino tagadzirisa zvedu taane mari adzin gore rino tokwanisa kutora iri league.
Ma kepe kepe ari kubvura musangano mangwana nemanika Diamonds mu National Sports Stadium zvekare. Vamwewo ndivo vari kutarisirawo kuDynamos neHighlanders dzichakwakuka kubva muhope dzotorawo mukombe wakakosha uyu. Dynamos iyo yarova hwange 1-0 muBaba Field Stadium iri kuratidza kuti mwaka uno yakasimba zvokwanisa kurwira mukombe. Highlanders kana kuti Bosso iri kutamba munhandare imwe cheteyo yeBaba Field Stadium mangwana neZPC Kariba. Asi murairidzi weManika Diamonds Jairo Stapera anochikwata chake chakagadzirira zvakasimba zvekuti mwaka uno hakuna chakanaka.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokuwa pakakura stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi vaongorori vezvemutambo uyu vanoti FC Platinum inofanira kusunga dzisimbe nekuti Chicken Inn neNgezi Platinum Stars dzakabaka moto uyezve dzakarongeka mumatambi nemuutungamiri. Okuwo murairidzi weHerent House kumbirai muti wekuziva haasi kuvimbisa huchi nemukaka asi kuita zviri nani kudarika chinhano chegumi icho vakapedza vari mwaka wapera.
Tarisiro ndeyekuti ndipfuure ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatso kumira zvakanaka.
Mimwe mitambo yasimudza nhabvu yemwaka uno nhasi yapira seizvi: Glory Chiefs 1 Ngezi 1 Shecham 0 Chicken Inn 0. Mumwe mutambo wevhura muromo wemwaka uno ore muGibbo Stadium mangwana pakati peTriangle neHerent House. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nengwe yebato reCitizens Coalition for Change kuBikita East inoti yakapisirwa imba nezuro masikati muchiitiko chainofunga kuti chine chekuita nezvematongerwo enyika. Dare repasi rose reInternational Criminal Court roronga kusunga mutungamiri weRussia waVladimir Putin vachipomerwa mhosva dzehondo. Mwaka wemitambo yenhabvu yeCasdolaga Premier Soccer League inotanga munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda bako VOA Ndebele.